Nyanzvi Munyedzi utano uye vari mutungamiriri wesangano remedical and dental private practitioners of Zimbabwe Association, Dr. Johannes Marisa, vaudza Studio 7 kuti kana vanhu vakawanda munyika vakabaiwa nhomba yeCovid-19, zvinoderedza njodzi yedenda iri iro ranetsa pasi rose.
Kuti tigere chiende tinoda about 60-70% of vaccinators. Kana tikaramba tine vanhu vashoma manjira vari kuvaccinatwa, tine chalenji iyoyo yekuti hapana protection atiri kumbotowana. Tichingoramba tichitendera tii.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vatiwo vanhu vakabayiwa vakawanda zvinoderedza kufamba kwechirwere ichi.
Kwakosha zvikuru kuti vanhu vakawanda mupopulation yedu vapiwe nhomba yeCovid-19. So kuwanda kwatiri tichiitawo, chirwere chinoenda chichiona zvichioma kuti chitransmit kubva pane umwe munhu kuenda pane umwe munhu. Nokuti chikabata uyu akavhaccinatwa chinokurumidza kuurayiwa, pozobva mavhairasi mashoma anoenda kune umwe munhu akavhaccinatwa futi ourayiwa. Kuti chizoenda kune wechitatu kudanga asina kuvhaccinatwa, chinosvika chisina simba. Ndo yatinoti herd immunity iyoyo. Kana tikavhaccinatwa vanhu vakawanda, tikawana critical mass yevanhu vakavhaccinatwa, chirwere chinozviona zvakaoma zvikuru kuti chirambe chichifamba chichienda kune vamwe. Saka zvakakoshesesa kuhurumende yedu kuti ione kuti vanhu vavhaccinatwa vakawanda.
Vamadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende izivisewo veruzhinji mashandiro ari kuita nhomba munyika, vachiti izvi zvikazivikanwa neveruzhinji zvinobatsirawo mukuwedzera uwandu hwevanhu vanoenda kunobayiwa nhomba idzi.
Vanhu vakaziva kuti nhomba iri kushanda zvakadini, iri kudzivirira vanhu zvakadini, uyezve vanhu vari kuwana maside effects, vari kurwariswa nenhomba iyi vakawanda sei, zvii zvavari kurwara nazvo. Izvozvo zvinoitisa kuti izvo vanhu vade kubayiwa nhomba vakaona kuti iri safe. Tichiwana huchapupu hwevakabayiwa from time to time vachitaura nezvesafety neefficacy yevaccine, ndo zvichabusta confidence yevanhu.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubasi rezveutano sezvo takundikana kubata mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro pamwe nemutauriri webaziri vaDonald Mujiri. Asi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti COVID-19 yakauraya vanhu 26 uye vanhu 150 nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru 10,015 500 kana kuti 119,508 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 4,083 kana kuti 4,073. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yese vava pamamiriyoni 2 nezviuru 13 340 kana kuti 2,013,340. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru 141,000 960,091 kana kuti 1,179,687. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.